Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri. Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro, chikunguru 16, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanani kana tikatarira boka remaelder, iboka rinoremekedzwa zvikuru kwazvo, richiremekedzwavo pamusoro pezvimwe, nengari yokuti raishandana navaMandela.
Vaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vari kutungamira chikwata chavanona chana Soro Jena kana kuti The Elders kunoongorora nyaya yesarudzo muZimbabwe kubva musi wechina kusvika mugovera.
Zvimwe zvizhinji zvinoitwa nevanhu vanenge vasina kunyatsonzwisisa mafambisirwo anoitwa zvimwe zvinhu zvatinenge tichiita, asi isu tiri kuramba tichingotaura vanhu zvese zvatinoita tinoita pamutemo.
Nyaya yekuti ZEC iri kuita basa nemazvo here kana kuti kwete, yokonzera mutauro wakanyanya munyika.
Vadinotamba vanoda kuti nyika yaAmerica iwirirane nenyika yeRussia. Handizivi kuti zvinogona kushanda here.
Mutungamiri wenyika yaAmerica vaDonald Trump voita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuHelsinki kuFinland. Vamwe vechidiki muZimbabwe vowana mukana wekusangana nevaimbova mutungamiri wenyika yaAmerica vaBarack Obama kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan vari kutungamira chikwata chavana Soro Jena kana kuti The Elders kunoongorora nyaya yesarudzo muZimbabwe kubva musi wechina kusvika mugovera. Vamwe vari mukanzuru iyi vari kuenda kuZimbabwe vanosanganisira amai Mary Robinson, avo vaimbova mutungamiri weIreland uye vaimbova mutungamiri weUnited Nations High Commission for Human Rights, uye vaLagda Brahimi vaive gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAlgeria vari munyarikani muUnited Nations. VaAnani nechikwata chavo vari kutarisirwa kusangana nevemapato ezvematongerwo enyika, Zimbabwe Electoral Commission uye masangano akazvimiririra. Muna 2008 chikwata chavana Soro Jena ichi chaisanganisa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter, vaAnan nemudzimai wavaMandela amai Graca Machel chakarambidzwa kupinda muZimbabwe nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira sangano reMedia Center.
Panoda kuti paite muonera pamwe maringe nekuti Zimbabwe igadzirike panyaya dzezvematongerwo enyika nepanyayawo dzezveupfumi hwayo. Saka panoda kuti vanobva kwakasiyana-siyana, kumapato akasiyana-siyana, kunyika dzakasiyana-siyana, vanobva kumionero yakasiyana-siyana, vauye vaone kuti chii chaizvo chiri kuitika, kuti pasazoita kunyeperana panyaya yokuti zvinhu zvachinja munyika izvo zvisati zvachinja.
Asi tiri kuona kuti vaAnan vari kuuya sarudzo dzasarwa nemazuva mashoma kuti dzinge dzichiitwa. Izvi zvinobatsira here semaonero enyu?
Pane zvinofanira kuti zvionekwe sarudzo dzisati dzaitwa, nokuti zvimwe zvacho hazvisi zvenguva kuti kwasara nguva yakati, kwasara nguva yakati. Zvimwe zvacho ndezve zvine chokuita nezvagara zviripo, hwaro hwekuti sarudzo dzinofambiswa sei. Hwaro hwagara huripo, hahungadi kuti munhu azouya papera vhiki imwe kuti avone kuti hwaro hwakamira sei. nokuti zviri kuuyira varume ava handifungi kuti kuzotarisa kuti zvanga zviripo kwenguva yakati zviri kufamba sei, asi kuzotarisa kuti kana sarudzo yacho yoitwa zvitoripo zvacho zvinoita kuti iitwe zvakanaka here kana kuti isaitwa zvakanaka.
Totarisawo kukosha kwesarudzo idzi, tiri kuona vanhu vekunze vakawanda vari kupinda muZimbabwe vachiti vari kuda kudziongorora. Sei zviri kudaro semaonerenyu?
Vazhinji vanoda kuti vauye, nokuti tikatarira tichaona kuti pane vamwewo vane zvokuita vane chokuita nezvemabhizimisi, vaya vanonzi mainvesta vanoda kuti vashandire muno. Pane vamwewo vatori muno vane mabhizimisi ari muno vakabuda munyika, vanoda kuona kuti nyika yadzoka here mugwara kwaro kuti vagotangisa zvakare kuita mabasa avo. Ndo vamwe varipo ivavo. Koitavo vamwe vakatobuda munyika zviri zvizvarwa zvemuno, zvinodawo kuti zvizive kuti munyika mamira sei, nokuti vazhinji vanoda kuti vagare vari kumusha kwavo kwete kuti varambe vari kunze kwavari.
Asi vaanani vachine chiremera here chakanyanya muAfrica umu nekune dzimwe nyika vamudzenge?
Vaanani kana tikatarira boka remaelders, iboka rinoremekedzwa zvikuru kwazvo, richiremekedzwavo pamusoro pezvimwe nengari yokuti raishandana navamandela. Mazita iwavo makuru, vamandela vane zita guru, tinavo vanavo mai Graca Machel varimo muboka iroro. Zvizvarwa zvemuAfrica zvimwezvi vanaanani vacho vamataura, saka kuti tirege kuvaremekedza ndoshaya kuti tinenge taregerei kuvaremekedza. Ivo vari zvizvarwa zvomuno, vari vanhu vari kutaura zvekuti Africa voinderere mberi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamirira Media Center vaErnest Mudzengi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, sangano remubatanidzwa wenyika dzaive pasi peutongo hweBritain reCommonwealth razivisa kuti riri kuzotumira chikwata chevanhu 24 chichitungamirirwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeGhana vaJohn Mahama.
ZEC ndeimwe yamakomisheni mashanu akazvimirira anoumbwa pasi pebumbiro remutemo wenyika yeZimbabwe. Section 233 yebumbiro remutemo inoti makomisheni aya anoti ZEC, Zimbabwe Human Rights Commission nemamwe anofanira kuremekedza kodzero dzevanhu, kuita zvido zvive ruzhinji, kuita basa ravo pachena pamwe nekutevedzera gwara reruzhinji. Makomishina ezek anosarudzwa nekomiti yeparamende yeStanding Rules and Orders. Standing Rules and Orders Committee ikomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa ese eparamende uye ine nhengo kubva kumapato ese matatu ari muparamende anoti ZANU-PF, MDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa neMDC inotungamirwa navaWalsh Mncube. Mutemo unoti makomishina ezek haafaniri kunge achiita zvematongerwo enyika kana kurerekera kubato ripi zvaro, asi pane kuchema-chema munyika kubva kune mamwe mapato anopikisa ayo ari kupomera ZEC mhosva yekuita basi yakarerekera kuZANU-PF. Mumwe mugari wemuHarare vaJohnson Chirwa vanoti ZEC inoita sekuti bandiko reZANU-PF, vanotiwo havafari nenyaya yekuti muZEC makazara mauto.
Isino haisi kuita basa rayo zvakanaka. Ibato reZANU-PF hatiide ZEC, haitombobatsira, it's useless.
Vari kumirira MDC Alliance kuGoromonzi West valukutamborinyoka ndemumwe asiri kufara nemashandiro eZEC.
Zvingoratidza kuti munhu wese ari kuona sunge ZEC yarasa pembe asi apfeka inifomu yeimwe timu iri kutamba nhabvu. Ndozvazviri kureva. Ndanyaya yakabuda panyaya yekurose camp zvokuratidza kuti mapurisa neZEC vaitaura zvakasiyana. ZEC yaiti hakuna voting iri kuitika, asi mapurisa akazokonfirma kuti zveshuwa postal voting yatanga. Saka kana ZEC ichiti hakuna voting iri kuitika asi mapurisa achikonfirma kuti vatanga kuita postal voting, voting process yemunyika muno inongoitwa sei zvisingazikanwe neZEC? Iyo ZEC pabumbiro remutemo iro inoona nezvesarudzo. Ndova zvangoratidza kuti bora asi kutambwa zvakanaka mugore ra-2018.
Gweta resangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights Valizwe Jamela vanoti kusafara kwevamwe pamusoro peZEC kunokonzerwa nekuti ZEC haisi kuita basa rayo zvakajeka.
Chakangokosha inyaya yenonzi accountability kuvanhu. Kutukwa kana kusatukwa ZEC ndo basa raro kuti vahandle. Kutukwa kwacho kana kusatukwa kwacho kutaura kuti vanhu vagutsikane. Nyaya iripo ndeyekugutsikana. Amshuwa tiri kutaura nyaya yekuti credible, fair, fair and credible election kutaura nezvayo. Fairness haizongobudi musi uchavhotewa. Fairness inoita inoonekwa through ma processes. Fairness inoonekwa mune zvinoitika vanhu vachiudzwa information.
Asi vamwe vakaita sava Nyson Murara vanoti semaonero avo Zek irikita basa rayo sezvakatarwa pamutemo wenyika.
Asimon rangu hangu so far handina chinyunyuto nayo ini. Uyu muzvare chigumba uyu munhu ari kutevedza mutemo sezvauri. Handimusona pakatsura vachamisa. Tina mishenge magumburu wa indai mu reporter kwa munoda kana kwa African Union kwacho. Ngatitedze bumiriro remutemo wedu. Zviri munyika medu ndo zvatinoita. But so far hangu so good haina handina chipomerwa naye handina chaona chaita yakanyai.
Mumwe vanhu makumaviri nevatatu vari kukwikwidza musarudzo dzemutungamiriri wenyika vaBrian Muteki ndemumwe anoona sekuti Zek iri kuita basa rayo nemazvo.
But ndiri kuona inini kuti basa riri kubatwa neZek kusvika pari zvino handina chandinoti ndingatsutsumwe nacho nekuti takabva kudeedza honzo yemune kuri kudhindwa. Mapepa achashandiswa pakuvhota. Vamwe mapoka edu vakanga vakuda kutopinda munoitwa imomo. Patakadeedzwa inzvimbo inochengetedzwa. Saka kune mutemo wacho wepo. Hakuna chidano chikunzi isusi tofana kupinda imomo. Saka kuti tirambe chingoshora kuti Zeki yabirira ipasati pabirirwa pacho. Kana tiri vanhu vakangwara tochiramba tichishanda navo tichiona pavachabirira totsvaga umbo vatichienda navo kumatare kana pabiriro.
Vamuteki vanoti vatori venhau ndivo vari kukonzera kuti Zeki ishorwe nekunyora kuti sarudzo dzegore rino dziri pakati pavachamisa veMDC Alliance nava Emerson Munangagwa veZANU PF.
Pari kubuda pachinzi sarudzo dziri kuna vamunangagwa navachamisa. I think vemapepa navo vanofanira kupagadzirisa. Ndozi no konzeresa nyonga nyonga. Chamisa no gonzi na wa mnanga kwa ndo wege. Andi 23 ya. Suno wakanzi wa iriwa ndo wacha voterwa. Pana akaenda kuno shopere. Yekuta wa ndo wacha voterwa. Tese cha voterwa. Saka zushabuda msaruzo. Zino zungo buda kana zwaone kwa kana tajigiwo. Tajigiwo taka wina ta wina.
Sachi Garove Zek. Justice Priscilla Chigumba vanotiwo vazhinji vari kuchema chema nemashandiro avo vanhu vasinganzwisise mashandiro ekomishen yavo.
Zvimwe zvizhinji zvinoitwa nevanhu vanenge vasina kunyatsonzwisisa mafambisirwo anoitwa zvimwe zvinhu zvatinenge tichiita, asi isu tiri kuramba tichingotaura vanhu zvese zvatinoita tinoita pamutemo.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti Sachigaro weZek anofanira kunge ari mutongi wedare repamusoro kana kuti judge kana kuti munhu anokodzera kuita mutongi wedare iri, uye munhu uyo anodomwa nemutungamiriri wenyika mushure mokunge vataura neStanding Rules and Orders Committee necommission yevatongi vematare yeJudicial Service Commission. Dzimwe nengosere dzinodomwa nemutungamiriri wenyika pavanhu vanodarika gumi nevaviri vanenge vasarudzwa neStanding Rules and Orders Committee. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tinotenda kuna Godwin atipanyaya yanetsa yekomishen inoona nezvekufambiswa kwesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission iyo iri kushorwa nevakawanda vanoti iri kutadza kuita basa rayo nemazvo. Asi vamwe vachitiwo komishen iyi iri kuita zvainosungirwa kuita pamutemo. Mapato anopikisa, masangano anorwira kodzero dzevanhu, vanoti nyaya dzemhirizhonga uye kurwiswa kwevanhu vanotsigira mapato anopikisa kuri kuramba kuchienderera mberi munyika. Zvisinei nekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakazivisa kuti vanoda sarudzo dzine runyararo. Vagari vekubhindura vazivisa Studio 7 kuti vashungurudzwa nekuchichidzirwa nevamwe vakuru vebato reZANU PF munharaunda iyi. Vamwewo vari kushamva nekuMount Darwin, naivowo vanoti vari kuvimbiswa kushungurudzwa nekudzingwa munzvimbo dzavanogara vakasavhotera bato riri kutonga reZANU PF. Chimwe chikwata chebato rePDP rinotungamirirwa navatendai Biti chinoti mumwe wavo ambunyikidzwa akakandwa mumvura nekurohwa nemumwe aimbove mukuru mukuru muchiuto kuMandara kuHarare mangwanani anhasi nechikonzero chekunamira maposta ebato ravo. Asi veZANU PF vachibvumidzwa kuti vanamire avo panzvimbo dzose dzose. Veruzhinji vanoti nyaya dzemhirizhonga nekutyisidzirwa kwevanhu hadzisi kutorwa sedzakakosha nemapurisa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Charity Charamba, kana mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo, sezvo nharembozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Asi mapurisa akazivisa kare kuti vanoita mirizhonga vachasungwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wesangano reZimbabwe yadzoka Maibuye iZimbabwe, Dr. Victor Chimutu, kuti tinzwewo maonero avo.
Ndizvozvo, isu weZimbabwe yadzoka Maibuye iZimbabwe tine mastructures mumaprovinces ese nyika. Ichokwadi kuti mirizhonga dzinechekuita nedzimatongerwo enyika dziri kuwanda, macases yawo, maincidents yawo ari kuwanda zvakanyanyisa. Izvo zvisingaenderane nekutaura kana kuti kuvimbisa kwaiita mutungamiri wenyika waEmerson Mnangagwa. Ichokwadizve kuti maincidents akawanda iwaya ari kukonzereswa nevanhu vanotsigira bato reZANU-PF, inova ruling party. Takabva kureceive macases kuna Nanyanga. Pane mavideos nemapictures amakaona kuhurungwe kune vanhu vanotsigira NPF akapisirwa imba nevatsigiri veZANU-PF. Chanyanyo shamisa chakabuda nezuro ndeche vakomana kana kuti mayouth eZANU-PF akaonekwa ari munzira murujekerere muHarare wachiridza futi masikati machena.
Pane here zviri kuitwawo nemapurisa muchinzwa kune vamwe vari kumhangara mhangara vari kutaura zviri kuitika izvi?
Hapana zvakanyanya zvinoitika, ndo zvinoshamisa kana kuti kukatya madza kuti maincidents akadaro, zviitiko zvakadaro zvinoonekwa, zvinobatwa zvigove pamufananidzo pagove nemavideos anenge achitenderera. Asi vanhu vakadaro vanotadza kubatwa.
Mubvunzo watinoramba tichibvunzana mazuva kuswedera kudai yesarudzo ndewekuti munogona kumira here muchitaura kuti dzichabudirira kuitwa zvakachena zvakajeka?
Sarudzo dzemuZimbabwe pari zvino hadzichatoitwi zvakajeka kana kuti zvakachena. Iwowo mukana wakatodarika zvakundikana. Chingangowepo kana vanhu vachitaura ndechekuti pada zvinganzi mirizhonga gore rino haina kunyanya sezvayakanga iri 2008.
Mukuru wesangano reZimbabwe yadzoka Maibuye iZimbabwe, Dr. Victor Chimutu, vange vari parunare vari kuNorway. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vaita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuFinland. Vaviri ava vazoitawo musangano nevatori venhau. Nyanya dzavati vataura dzakanangana nekugadzikana kwepasi penyika kusanganisa kurwisana neISIS kuSyria uye zvombo zvemhando yenuclear kuNorth Korea. VaTrump vatiwo vasimudza nyaya iri kunetsa muAmerica iri kupomerwa Russia kuti vakapindira musarudzo dzemuAmerica ichitsigira vaTrump kuti vakunde amai Hillary Clinton musarudzo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, vaFidelis Chimombe.
Munoona kuti murume anonzi Donald Trump haanzi chiti akasiyana nevamwe vatungamiri veAmerica vakamboya, zvakatarwa naObama, zvakatarwa naBush. Saka zvaanoda kuita kuti nyika yeAmerica iyi hapana nechakunzwisisa. So tinoona kuti pamasure apo akakusangana naKim Jong-un vekuNorth Korea, zvaakungidzirwa kuti hazvikwanise kuitika. So indona kuti vaDonald Trump vanoda kuti nyika yeAmerica iwirirane nenyika yeRussia. Handizivi kuti zvinogona kushanda here kana zvagone kushanda, nekuti nyika idzi tikatarisa pamasure nyika dzaisawirirana, nyika dzakambopinda muhondo yainzi Cold War. Saka nyika idzi hadzinyatso kuwirirana. So handizivi kuti zvendaita vatrump zvinogona kushanda here kana zvogona kusashanda, asi mafungiro avatrump ndeekudai kuti ivo veAmerica vakawirirana nenyika yeRussia zvinogona kupodza kusawirirana kuri pakati penyika idzi. Asi handifunge kuti zvinhu zvinokwanisa kuitika zvichitarisana nehondo yenyika mbiri.
Tiri kuonawo vamwe vebato remadhemokrats vari kuchema-chema zvikuru kuti vamwe vacho vanga vachitoti musangano uyu wanga usingafaniri kuitwa, vachipomera ivo Russia mhosva yekuda kuedza kana kuti yekupindira musarudzo dzemuAmerica. Munoonawo senyaya iyoyi?
Vebato remadhemokrats nebato remarepublican vanhu vakatosiyana mafungiro avo. So tinoona kuti havambofia vakawirirana nezvinoitwa navatrump. So izvozvo igaro huziva.
chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica chinoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vaFidelis Chimombe vange vari parunare kuMassachusetts muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvuru nezvuru zvakafara pabira remumhanzi muAddis Ababa, Ethiopia, nezuro mushure mekunge vatungamiri venyika mbiri idzi vambundirana museri mekunyorerana chibvumirano cherunyararo mushure mekumborwisana kwemakore akapfuura. Nyika mbiri idzi dzakaita kubva muna 1998 kusvika muna 2000 uye zvuru nezvuru zvevanhu zvakafa muhondo iyi. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vaudza vanhu pagungano iri kuti runyararo rwakakosha kukunda kurwisana. Mutungamiri wenyika yeEritrea vaEsaias Afwerki vatiwo hapana munhu anofanira kuuya pakati penyika mbiri idzi kuzokanganisa nyaya yerunyararo. Chibvumirano ichi chinoreva kuti nyika mbiri idzi dzinenge dzave kutengeserana uye kuva nevamiririri. Ethiopia yakatiwo iri kuda kupa Eritrea dzimwe nzvimbo dziri pamuganhu wenyika mbiri idzi dzange dziine mutauro. Eritrea yaimbova nyika imwe neEthiopia kusvika yati yave kuda kuzvitonga muna 1993. Vamwe vechidiki muZimbabwe vari kuwana mukana wekusangana nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kuSouth Africa. VaObama avo vari kushanya kukinya pari zvino vari kutarisirwa kuenda kuSouth Africa nemusi wechitatu kuti vanotaura pamhemberero dzekurangarira makore zana ekuberekwa kwevaimbove mutungamiri wenyika yeSouth Africa muchakabvuva Nelson Mandela. VaObama vari paurongwa hwekuparura nzvimbo yemitambo iyi yakavakwa nehanzvadzi yavo Ouma Obama. Vakaitawo misangano nemutungamiri wenyika yeKenya vaUhuru Kenyatta uye mutungamiri webato guru rinopikisa vaRaila Odinga. KuSouth Africa vaObama vari kutarisirwawo kusangana nevechidiki vemuAfrica mazana maviri. Vanomwe kubva kuZimbabwe vakakwanisa kupinda muchirongwa chekudzidza nezveutungamiriri cheObama Foundation. Mumwe wevechidiki kubva kuZimbabwe ndiGodfrey Kurawone anova kanzura weMDC Alliance kudhorobha reMasvingo.
Iko zvinezvi tiri kuJohannesburg kwatakashedzwa neinonzi Obama Foundation Leaders Africa kwatiri kudzidziswa nezvekutungamirira. Isusu tiri vanhu 200 from different countries in Africa.
Vangani vakabva kuZimbabwe variko pari zvino?
KuZimbabwe kwakabva vanhu 7.
Makasarudzwa sei?
Tine zvavaitibvunza tatisha tauya kuno zvavaida kunzwisisa pamusoro pemunhu umwe nomumwe. Saka ndo zvavaizokondidha maringe nematauriro aunenge uita uye nemamiriro awakaita pakutungamiri pautungamiriri hwako kuti munhu akadini uri mutungamiri zvemashuwa here. Ndo masarudzira avanga vachiti.
Vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vari kutarisirwa kuuya ikoko kuSouth Africa, muchasangana navo here?
Zvokwadi Obama vari kuuya, asi tichasangana navo musi wa18 musi wechitatu. Ndoto vachauya patiri kuzotadhisa tisetiri 200.
Muri kunzwa sei kuva mumwe wechidiki kubva kuZimbabwe akasarudzwa kuti muwane mukana iwoyo wekuti munge muchikurukura nekuona vaObama?
Zvinhu zvinofadza chose kuona kuti uri munhuwo anogona kunge achitarisirwawo kuti uve mutungamiri wamangwana muAfrica. Tafa takatarisira vanhu 200 muAfrica yose. Zvimwe zvazvinoreva zvinotipa uremu pakutungamirira kwangu. Saka zvinofadza sitere kwandiri semunhu.
VaGodfrey Kurawone, avo vanova kanzura weMDC Alliance mudhorobha reMasvingo, vange vari parunare kuJohannesburg kuSouth Africa naBlessing Zulu weStudio 7. Mumwe mukuru mubazi rehurumende rinoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa, Dr. Poshia Manangazira, vari kukurudzira vanhu kuti vapfeke zvinodziya kana kukurumidza kuenda kuchipatara kana vachifunga kuti vabatwa nechirwere chechikosoro kana dzibwa munguva ino yechando chiri kukwidza hamba mumuti munzvimbo dzenyika dzakawanda. Kusvika parizvino vanhu gumi nevaviri vakatofa mushure mekurwara nechikosoro chakakonzerwa nekutonhora uku. Nzvimbo dzine chirwere ichi kunyanya iMasvingo neMidlands. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata Dr. Manangazira.
Kutongokayambiro yekuti kuri kutonhora zvakanyanya. Saka kuvana vechidiki vanokwanisa kutoita exposure zvekutopinda muhypothermia zvekuti temperature yemuviri inokwanisa kutodzika zvakaipisisa. Saka tinokurudzira kuti vana especially mababies vanyatsoputirwa zvakakwana, vaiswe panzvimbo isingapinde mhepo kuitira kuti vasapindwe nechando. And then vanotamba vanomhanya-mhanya ava ngavatongoonekwa kuti vakapfeka zvakanonyatsovadzivirira tsoka zvese nemisoro nemuviri wacho. Tinokurudzira even vanhu vechikuru kunyanya vachikwegurei zvakare kuti vachengetedzwe panodziya vachiwana chikafu kana kuchitonhora. Muviri unotoda kugadzira hiti rudziya rwuya.
Pane zvingaitwe nevanhu here zvimwe pamusoro pezvamataura izvi kuti vazvidzivirire kubva kuchando chiriko ichi?
Kudzeredza chikafu kunyanya-nyanya zvinhu zvinopa mavitamins. Tinonyanyokurudzira vitamin C inowanikwa mumaorenji, mumalemon kana kutenga ari mapiritsi. Asi tinokurudzira zvakare kuti kana munhu akanzwa asiri kunzwa zvakanaka ngaende kuchipatara nekukurumidza. Asi kazhinji kutongo zvichengetedza kudzivirira yatinoti exposure iyoyi kuchando ichi.
Mataura imi kuti pane inonzi hypothermia, chii ichochi?
Muviri wedu unofanira kuchengetedzwa uri pa 37 degrees centigrade. Ikanoti 36 inenge ichakanaka, asi ikadzika kudarika ipapo zvinoita kuti hypo. Hypothermia kureva kuti yaderera kudarika temperature yatinotarisira. Tinodaro nekuti muviri une maprocesses akawanda aunoita. Toti even tikati kudya patinodya chikafu kusudigesta, kushandisa pfungwa dzedu, maprocesses anoitwa nemaenzymes. Saka zvinhu izvozvo zvinoitika yatinoti optimum temperature. Tinoda kuti muviri uchengetedzwe uine rudziya rwakafanira rwakatarukana. Saka muchando muno tinonyanya kutyira hypothermia, kutonhora kwemuviri kana kuti kupindwa nechando kwakaipisisa.
Muri kuona pane uwandu here hwevanhu vari kubatwa nezvirwere zvakadai semaflu nezvimwewo panguva ino yechando?
Hongu, tinotyira maflu, asi nguva inoita toona kukwira zvikuru kwemainfluenza cases. Asi kune zvirwere zvakawanda zvinobuda zvakare muchando. Manyumonia vamwe vanotopedzisira vatoita mabayo chaiwo nechando kana kuti munguva yechando. Kuvana taisiona manyoka emhando yerotavirus, asi pari zvino atiderere zvakati wandei nenyaya yekuti vana vakuwana nhomba vakuvaccinatwa rotavirus. Tinoyambira zvakare nguva inoyi pakuedza kudziirwa panopiswa zvakawanda. Zvimwe zvacho zvinokanganisa zvakare utano. Ndosunga tichiri kuyombaura dzemarasha dziya. Tinongokurudzira kuti panenge pari kubatidzwa moto wedha ndewemarasha ehuni kana kuti ndewe ingange zviri kupiswa, pange pachifambawo mhepo zvekuti hatisi kuvhara mawindo nemadhoo totanga kugirisa zvinhu. Saka izvozvo dzimwe njodzi dzatinosangana nadzo panguva inoyi, kusanganisa zvakare even kutsva kwevana. Saka zvinhu zvatinokurudzira kuti ngatidzirwei, asi ngatisazopindei munjodzi.
Vanenge vawanikwa vachinzwa kuti vangave neflu kana zvimwewo vanofanira kuita sei?
Vanofanira kuenda pachipatara chiri pedyo navo. Nguva inoyi sistimu yedu yese yesurveillance tine maclinics anosvika 1550. Vanenge vakatochenjedzwa pazviratidzo zveinfluenza kana kuti seasonal flu. Munhu kana asiri kunzwa zvakanaka ngaaende pachipatara chiri pedyo naye aone rubatsiro.
Dr. Manangazira vachitaura parunare naMarvelous Mhlanga weStudio 7 vari kuHarare. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa gadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa30 chikunguru kana kuti mukati memavhiki maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 16 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
MDCT siyangena ekhetheni lolu oluya kulabanye abakhuluma ngokuthi abasezenengene kodwa thina sithi siyangena yikho sahamba 3 nomination safaka lamakhandi so yikho sithi sizakuba phakathi kwe-election le kodwa kulezinto esifuna ukuthi sizikhulumele zeki okumele ukuthi zeki izwenze izeki kumele ukuthi ikhangele u-section 239
abecelele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe bahlangene lentathelo izindaba bechasisa ngomkhankaso wabo okhetho
okwenzakalayo ukuvota kwamapolisa kuyasigida ingqondo ngoba akusadingi inyanga ukuthi sivuzane ukuthi izekhi ivele yizekhi kumbe yivani okusekusitsho ukuthi sesamelela ukuthi amakhosi size ukuthi bazakuthini
ukuvota kwamapolisa amasosha labanye phansi kohlelo lwe-postal voting phambilini kokhetho kuyaqhubeka elizweni abanye besola ukuthi bavota bebukelwe ngabaqhatshi babo Umongameli Donald Trump uchaze umhlangano wakhe lomongameli Putin wele Russia njengehlandla lokuqala lokulungisisa ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili. Sonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abecelele MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe bahlangene lentathelo izindaba. Bechasisa umkhankaso wabo okhetho umakhuphe ubekhatshwe kulomhlangano womqondisi womkhankaso wakhe unkosikazi Priscilla Musihayirambu Mushonga kanye lesikhulumeli sakhe esimele ukuncintisa sidinga ukumela iphomula edalele eParliamente umnumzana Khalipani Phukeni intathele izindaba yethu bathabile masuku usethulela lolu daba
uDokotela Khuphe uthi bona njengebandla bayangena kulolu khetho njalo bakhangelele ukunqoba yikho bafaka abantu ukuthi bancintise uqhubeke ethi izekhi kumele ibone ukuthi kulenhlelo zokuphathisa amabandla ikakhulu kukhangelwa ama polling agents ngoba asiwo wonke amabandla azakwenelisa ukuhlawulela ngoba inani lendawo zokuvotela lingezelelwe ngenani eliphezulu Ukhuphe ungezelele ukuthi nxa ukhetho seluphelile ukubala kwamavoti kuhle kwenzakale ngasikhatshana khona abantu bezabakwazi impumela masinyane
Thina sikhulumeni ukuthi njenge-MDCT siyangena ekhetheni lolu oluya kulabanye abakhuluma ngokuthi abasezenengene kodwa thina sithi siyangena yikho sahamba 3 nomination safaka lamakhandi so yikho sithi sizakuba phakathi kwe-election le kodwa kulezinto esifuna ukuthi sizikhulumele zeki okumele ukuthi zeki izwenze izeki kumele ukuthi ikhangele u-section 239 we-constitution uyakhuluma uyachasisa ukuthi yikuyini okumele kwenziwe izeki ukwenzela ukuthi ukhetho lolu lukhululeke ukwenzela ukuthi kungabi lo muntu ozathi ukhetho kulegana sina sikhangela futhi kakhulu daba lama polling agents kebe kunama polling station angu 11000 each political party sokumele ukuthi bone ukuthi ile ma polling agents abayedlula ku 22000 sina njenge political party kuzimbe sibele manje ekuthi sibathiyene njalo siba deployed so yikho sithi kumele ukuthi sincedise ukukhona lo yikho sithi sina izekhi lokhulumeni kumele bebone ukuthi khona lama development partners kumele ukuthi babone ukuthi khona ama polling agents ayathona
Umnumzana Khalipani Phukeni isikhulumeli sikaMakhuphe njalo emele ukuncintisa uthi kusahamba kahle konke ngaphandle kwalokhu okwenzakale emapholiseni okutshengisele ukunganaki umthetho kwabezekhi.
Sina umbono wethu kulawa ama-elections esingena kuwo manje ukuthi so far kusahamba kahle ngaphandle kwalokho okwenzeka emaphoyiseni ukuvota kwamaphoyisa kubona into e-wrong vele kumele kwenzeke according to the Electoral Act kanti inkinga ebekhona manje ukuthi i-ballot paper inikezwa umuntu o-applyela ukuvota nge-post lowo muntu ngiyokumele avote ayithumele back bekungadingeka ukuthi kube polling station e-creatwa ngama-commanders so lapho nje sibona i-violation ebesocela ukuthi zeki phawule icho ukuthi lokho kubangelwe yikuyini
umqondisi womkhankaso kaDokotela Khuphe unkosikazi Priscilla Misihayirambu Mushonga uthi umkhankaso uhamba kuhle njalo omama bakhanya bemjabulela
Ukukhanasela kwa Dr. Kupe uhamba kuhle sibili. Thina siqalise into leyi sazikele ukuthi asizisenza into zamarandi ngoba sifuna ukuxoxisa nalabantu. Sifuna ukuthi abantu basibuze umbuzo athi sikhuluma la. Esikubonayo yikuthi omama bayamthakazelela. Ngithe ngiphuma mina omama abaningi bahle bathi singafika endaweni kule kusemarket bahle baphume baningi.
Unkosikazi Misaira Mbwi Mushonga uthi omama baya ukuthakazelela ukuma kuka Dr. Kupe njalo inani labo mama ababhaliseleyo ukuvota lalo likhuphukile njalo akula kuhlukuluzwa ekukhankaseni. UDr. Kupe yena ugcizelele ukuthi nxa ukhetho seluphelile ukubalwa kwamavoti kumele kuhle kwenzakale ngasikhatshana khona abantu bezabakwazi impumela masinyane. Uthi yena izekhi kufanele inikeze amabandla iphepha elifana lelokuvotela eliyisibonelo khona beza kuyabonisa abavotayo isimo salo. Ekhuluma lentatheli izindaba uDr. Kupe uthe sekukaningi ukunganakwa kwemilayo yokuziphatha ngesikhathi sokhetho osekwenziwe ngamanye amabandla lapho omunye wabancintisela iMDCT yeEpworth lonkosikazi Miriam Mashaya Mombe owekwatsana abahlukunyezwe khona kodwa amapholisa akula akwenzayo. Lolu daba uthi bazalukhweza kuKhomishini yamalungelo abantu iHuman Rights Commission. Ucine ngokukhuthaza izekhi lohulumende ukuthi babone ukuthi ivikelekile ivoti yomuntu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Namhlanje lilanga lokugcina lababhalela bathola ilungelo lokuvota ngepostal voting kukhetho lalonyaka ukuba base amaphepha abo emahofisini ekhomishini ebona ngezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission iZEC. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bonke abathola amagwaliba okuvota awepostal vote bakhangelelwe ukuba sebehambise amaphepha abo okuvota eZEC eHarare lamhlanje phansi komthetho we-postal vote. Ukhomishina we-ZEC uDokotela Qhubani Moyo uchaze ukuba lamhlanje lilanga lokugcina lokusa amaphepha okuvota awe-postal vote ku-ZEC.
Okuqakathekileyo ukuthi lelo ballot paper eliphakathi kwe-envelope evaliweyo kufuze lifike ku-chief elections officer eHarare ngemandi mhlaka 16 which is 14 days before the election as per the requirements of umthetho okuvota okwelizwe.
Umoyo uthi ngemva kwalokho amagwaliba la azagcinwa eZEC engavulwanga abesethunyelwa ngelanga lokhetho endaweni abazibhalisela ukuvota.
Ngemva kwalokho azagcinwa kwangale emahofisini yethu abesethunyelwa ngelanga lokhetho kuma-polling station lawo umuntu abhalise khona. Engafika khonale asezavulwa-ke lamanye amaphepha azabe evotiwe ngalelo langa kuma-polling station wona la.
Abavotileyo nge-postal vote umoyo uthi bebekhetha umongameli abamfunayo ilunga ledale lephalamende lekhansili.
Kuvotwe bonke kobathathu umongameli House of Assembly lamakhansilayo.
Abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa i-7200 babikwa babhalela ku-ZEC bathola ilungelo lokusebenzisa i-postal vote ukukhetha umongameli abamfunayo ilunga ledale lephalamende kunye lokhansila. Mhlaka 13 Ntulikazi amaviki amabili alandelayo izizalwane zeZimbabwe zonke ziyavota loba nje kulensolo ethize ngendlela iZEC ephathe ngakhona i-postal vote kanye lokungachazeli uZulu obala ngayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukusenjalo ukuvota kwamapholisa amasosha labanye phansi kohlelo lwe-postal voting bekulokhu kuqhubeka lamhla abanye besola ukuthi bavota bebukelwe ngabaqhatshi babo abafisa ukuthi bevotele ibandla le-ZANU-PF. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umanyano we-MDC Alliance usukhweze emthethwandaba udaba lokuthi akulandelwanga umthetho wokhetho olukhululekileyo kuma-postal voting la. Kodwa inhlanganiso ye-ZEC Yona ithi uhlelo lolu alusoze lucitshwe ngoba kungelabufakazi obuqinileyo obukhomba ukuthi aluqhutshwa ngemfanelo. Ukusenjalo intuba yenkamba yeRose Camp kobulawayo lapho kwaqhamuka khona ingxabangxoza abantu besola indlela uhlelo lwepostal voting olwaqhutshwa ngayo ngeviki edluleyo ibikwa isivaliwe ngendlela yokuvimbela abatshengisela kulindawo. Sixoxele sikhulumeli sebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Thabita Khumalo ngalolu daba.
Okwenzakalayo ukuvota kwamapholisa kuyasidida ingqondo ngoba akusadingi inyanga ukuthi sivuzane ukuthi izekhi ivele yizekhi kumbe izani. Okusekusitsho ukuthi sesamelela ukuthi amakhothi sizwe ukuthi bazakuthini. Njalo lokhu kuyakhombisa ukuthi njengebandla le-MDC lokhu esasungulwayo sikhala ngokuthi izanu iyantshontsha ubufakazi sekuphumile. Insuku ezimbili ezintathu ezidlulewe izekhi yasithela yathi khona iprinte ama-ballot paper. Kanti ama-ballot paper lawo bawaprinte nini banelisa ukuthi bawasuse lapha aprinta khona eHarare agcwale ama-police station eZimbabwe engaka. Abalweni kuprintwa amangayi amasele number angkona yiwaki. So sokukhombisa ukuthi sesikhangele labo sadadi labo ukuthi kabenze umsebenzi wabo ukuthi bamise into eyenzakalayo ngoba ikuntshontsha okusegcinyeni ongafuni inyama.
Kukhanya uhlelo lolo olwe postal voting luyaqhubeka lanxa kulokukhonona lokho.
Yebo naye kuqhubeka yaqhubeka amandla ukuthi kuqule izinto asebantwini. Esingakwenza ikho khona ukuthi singene emgwaqweni uzula tshengise ukukhonona kwakhe. Sokumele sibe nyandani njengabantwana baseZimbabwe sisukume iZimbabwe yonke sitshengisela uhulumeni owezani ukuthi lokhu abakwenzayo kungaphandle kwemthetho. Njalo basithathela ithuba lokuthi sikhethe abakhokheli esibafunayo ukwenza ukuthi siguqule impilakahle kaZulu elizweni laseZimbabwe.
Liza kwenzani ngalokhu njengoba ukhetho luvele solufikile?
Angithi nxa sidlala umdlalo wenguqu sivuma ukuthi sokuphelile nxa i-90 minutes le-extra time isidlulile. Sizafika ebholohweni lelo mele siligqume nxa sesifika lapho esizaphuma khona lo mgoqo ukuthi senzani njengoba sekulobufakazi ukuthi ukhetho solutshentshile.
Lo nkosazana Thabita Khumalo isikhulumeli somanyano we-MDC ti ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekwabulawayo.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Amalungiselelo enkulumo yokunanza imisebenzi emihle kamoyi uNelson Mandela ezakwethulwa ngowayengumongameli welemelika umnumzana Barack Obama kwele South Africa kusasa asesemaphethelweni. UBenedictine Nhlapho uxoxa labaqoqela umkhosi lokukhangelelwe ukwethulwa umnumzana Obama.
Abantu abavele endaweni ezijeneyo emhlabeni jikelele bazabe bethe kwaqa enkundleni ye-OneRus eJohannesburg bezokuzwa imfundiso kaObama ngoMandela. Njengoba ke sihloko salonyaka sisithi kuvuselela imisebenzi emihle kaMandela lokuba lusizo emhlabeni oguqukayo, kukhangelela ukuthi inkulumo kamnumzana Obama ifithizele indaba zokutholiswa kwabantu izindlu, ukuzinikela ukusebenzela umphakathi, ezemfundo, ukuqedwa kwendlala lokunye. Lesi sifundo sethulwa minyaka yonke kunanzwa iNelson Mandela International Day mhlaka 18 Ntulikazi okulilanga uMandela azalwa ngalo. Umqondisi obona ngezokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni Nelson Mandela Foundation umnumzana Luzuko Khodi utshele Studio 7 ukuthi kukhangelelwa abantu abafika izinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000. Kuleli nane kubalwa abange baba ngomongameli bamazwe atshiyeneyo kuzokazi leAfrika laphetsheya.
Sibancedisile abantu abanomdla ukuza apha into yoba bangaxakeki kakhulu ukulungisela into yoba xa befika apha babe nawona ne-experience nawona mava amnandi neenkumbulo abanozithatha bazidlulisela kwabanye abantu. Intetho kaBarack Obama yeyona sifuna abantu bemke bequlathe yona apha, ingumphako abanowunika abanye abantu.
Intlanganiso yeNelson Mandela Foundation eqhuba lumbuthano isebenza ndawonye le Mutsipe Foundation le Obama Foundation. Itinhloso ikukhuthaza abantu emhlabeni jikelele ukuthi kube labakwenzayo ukuguqula impilo zabanye njengalokho okwenziwa nguMandela. Umnumzana Khodi uthi inhlupho ezibhekane labantu emhlabeni jikelele ngalezi nsuku yizo ezenze bavumelana ukuthi umnumzana Obama nguye umuntu oqondileyo ukwethula isifundo salonyaka.
Sifuneka sikhangele umuntu ozawuthatha izinto zonke esijongene nazo kwihlabathi aziquke ndawonini. Asibonise into bazithini ingxaki ngobunkokheli futhi zisolvwa njani ezo ngxaki kwihlabathi. Zithini ingxaki ngedemokrasi zethu ezithatyathweyo zakrwitshwa zinkokheli ezikhokelayo, ingakumbi kumazwe ahlwembuzekileyo nangekaphuhle ngokwaneleyo. Naye ke ungomnye wabo bantu.
Isifundo salonyaka senziwa ngesikhathi lapho kwaMandela ubezabe sele minyaka elikhulu ezelwe. Senziwa njalo sekusele ilanga elilodwa ukuthi kube yiNelson Mandela International Day, okulilanga lapho abantu abenza khona okutshiyeneyo kusiza abanye. Ilanga leNelson Mandela International Day lethulwe inhlanganiso ye-United Nations ngo-2009. Injongo yalo ngeyokuhlonipha imisebenzi emihle kamuyi uMandela owabhubha mhlaka 5 Mpalakazi 2013 ngemva kokuchitha iminyaka edlula amatshumi ayisithupha 67 years yempilo yakhe elwela ukuqeda ukuxosana ngebala loncindezelo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Live Talk lamuhla sikhangela amalungiselelo okhetho sokusela amaviki amabili nje kuphela ukuthi lwenziwe mhlaka 30 kuNtulikazi. Tumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump uchaze umhlangano wakhe lomongameli Putin wele Russia obukhangelelwe ngabaningi emhlabeni jikelele eHelsinki njengenhlandla lakuqala lokulungisisa ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili. Umongameli Trump wethulela amazwi ngemva kokuhlangana loPutin okwamahola edlula amabili, owaliswe intatheli izindaba ukuthi ziphatheke kuwo. Ekhuluma ngobudlelwane bamazwe omabili, umongameli Trump uthe njengokubona kwakhe amazwe omabili aza balobudlelwano obuhle lanxa bekungabuhle eminyakeni edluleyo kubangelwa ngokhulumende ababekhona, isithi akuncedi lutho ukuqhubeka amazwe la engezwanani. Vule isigodlo sommeli walo kwele Ethiopia. Ukuvula kwalesi sigodlo namhlanje kwenziwa ngemva kweviki amazwe omabili elobelane isivumelwano sokukhomisana umlotha sokuqeda ukulwisana obese kule minyaka edlula engamachumi amabili ebanga umngcele lapho okwafa inkulungwane lenkulungwane zabantu. Inhloko kahulumende le-Ethiopia umnumzana Abiy Ahmed unikeze umongameli Isaias Afwerki wele Eritrea amanye amakhiye esigodlo sommeli welizwe lakhe esisenzikini yedolobho le-Addis Ababa. Lokhu kuhle kwaba yikugqiba uhambo lokwethekelela lelo lizwe kukamongameli Isaya okwensuku ezintathu. Elinye lamacele MDCT elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphe lithi lizaqakethekisa ukuguqulwa kwendlela uhlangothi lwezempilakahle oluphathwa ngayo, ikakhulu kudaba lwemali, kulandelwa isivumelwano se-Abuja Declaration esikhuthaza ohulumende bamazwe awezwekazi le-Afrika ukuba logacha isilinganiso sokulichumi lanhlanu ekhulwini semali ehlelelwa ilizwe. UMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli kanobhala jikelele u-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, uDr. Samukele Hadebe, uthi lolu hlangothi luqakathekile ngoba isizwe singeke sathuthuka nxa uzulu elizweni engaphilanga. Ngakho-ke ethi kuqakathekile ukuthi lapho sekuhlelwa ukubuthaniswa kwemali kahulumende lendleko zakhe i-budget kulandelwe isivumelwano sezempilakahle ese-Abuja Declaration.
Okokuqala siqakathekisa ukubana i-budget indleko ifane lalokho okwachazwa ngaphansi kohlelo lwe-Abuja Declaration, hatshi ukuthi i-budget yelizwe ifake imali encane kulaleyo. Kodwa esokuqakathekisa kakhulu yikubana impilakahle itholwe ngumuntu wonke.
UHadebe uthi ibandla lakhe lizoqakathekisa kulondoloza lokwelatshwa kwemikhuhlane esibhahile kulezinsuku.
Sizaqakathekisa lokho esithi thina yokuhlolwa kwabantu esithi i-screening facilities, ukwenzela ukubana imikhuhlane le esibhahile elizweni lonke jikelele eZimbabwe yenqatshelwe ingakaze idale umonakalo omkhulu.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa uthi malutshwana kakhulu amabandla ezombusazwe alezithembiso zokuthuthukiswa kwezempilakahle.
Ukubona kwami mina inkokheli eziningi lezi kazilaleli kakhulu, asobantu abathanda ukucebiswa, bayakwazi konke. Singakhangela kade even islogan sezano sikhuluma ngecorruption, sikhuluma ngokuba le msebenzi esaliyani ivoti zazithi indigenize empower employ. So abanye laba bakhulumeka kakhulu ngesingathi infrastructure.
Okukhankaselwa ngabamanye amabandla ukuba ingane ezileminyaka engaphansi kwemihlanu abazithweleyo kanye lasebekhulile bazokwelatshwa kungekho mbadalo uthi kakukutsha.
Okwakathesi yikho akula lutholutsha. Izibhedlela eziningi laphambeni ebhini zikahulumende singasolwa odokotela. Udokotela uyabengela even ukwenelisa ukuthi ezikhambise emsebenzini kumbeni ngemota ke kumbeni ngemoto yomsebenzi. Izingubo ezikhonapho sezizindala, imithi milutshwana. Ukusila kwabantu kube nzima ke mabe kugulile kumbeni ukubelela ama-extend onala.
Okusekelwe ngumnumzana Sambulelo Maseko, isakhamuzi semzini we-Highfields.
Ilizwe lilabanye abatrained ukuthi ngamanesi, kodwa bonke bona abasezitridi nabala msebenzi. Ukuthi bazangena njani imsebenzi akulokhulumayo. Njalo ukuthi khona bethiko khona nxa be-expanda izibhedlela zonezi bezenelisa yini ukubhadala omongikazi labo bonke labo ukuthi besebenza khona ale emakhaya mbeni ngaphi.
Okwamanje uhlangothi lwezempilakahle luthembele kwabenhlanganiso zomhlaba ezitholisa usizo lwemali ngoba isilinganiso esikhulu semali esilusebenzisayo ivela kizo. Ingcwethi kwezempilakahle zihlezi zixwayisa uhulumende ukuba siyingozi enkulu lesi simo. Kumele kube ngumthwalo kahulumende ukunakekela impilakahle yezizalwane zakhe. EleZimbabwe lilokhu lisehluleka ufinyelela isilinganiso esavunyelanwa inkokheli yamazwe awezwekazi le-Afrika sokuba uhlangothi lwezempilakahle lutholiswe isilinganiso esisukela kwesilitshumi lanhlanu ekhulwini 15% semali ehlelelwa ilizwe kubhajethi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Kwezemidlalo namhlanje, iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets ayithoba munye munye ngele Pakistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe-One Day International oqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo. Intatha yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo eliqale ukutshaya ibhola lathola amarunzi alikhulu elilamashumi ayithoba munye munye lani 194 lilahlekelwe ngabadlali bonke phakathi kwe-49.2 overs. Iqembu lePakistan lithe seliphendula latshaya amarunzi alikhulu elilamashumi ayithoba munye munye lanhlanu kuma-overs angamashumi amathathu lesithupha, njalo linqobe ukusasele amabhola angamashumi ayithoba munye mbili lani ukuba lifikise ama-overs angamashumi amahlanu. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe selikhokhelwa nge-2 kanyangi lePakistan kusele imidlalo emithathu. umdlali weqembu leZimbabwe uPeter Joseph Moore uthi kunenge okumele kulungisiswe ngabadlali beqembu leZimbabwe ukuze lenelise ukuncintisana lele Pakistan kumidlalo emithathu yeseleyo.
If we're going to better ourselves as players, you have to be able to adapt and rotate the strike better. So it is something we have to work on.
Na sifuna ukukhula njengabadlali kuzamele sifunde ukumelana lesimo esiyabe sibhekane laso emdlalweni nxa sichaya ibhola akukho lula ukuba labadlali abachaya ibhola abayisithupha ngoba labo abaqala ukuchaya ibhola bengaphanga bephume kuba lobunzima ngoba labo abalandelayo kuyabe sokumele kube yibo abaphakamisa lokuphathisa iqembu Yiko ke kuqhakathekile ukuba labo abaqala ukuthaya ibhola behlale isikhathi eside bengakaphumi.
Emdlalweni wokuqala odlalwe ngolwesihlanu olwedluleyo iqembu leZimbabwe linqotshwe ngamaRuns angamachuma isikhombisa lane. Umdlalo olandelayo njalo ngowesithathu phakathi kwalawo maqembu khona ngolwesithathu mhlazili 10:12 njalo kumele iqembu leZimbabwe linqobe kulomdlalo ukuze liyale lokho lamathuba okunqoba kulomncintiswano. Ngoba nxa ele-Pakistan linganqoba kuyabe sokusitsho ukuba selihlela nqoba ngoba kuyabe sekuyi-3 kanya kusele imidlalo emibili. Umdlalo wesine uza kuba khona ngolwesihlanu mhlazi ngamajima amabili kunyanga kaNtulikazi kuthi owesihlanu njalo ngokucina uza kuba khona ngensonto mhlazi ngamajima amabili lambili. Yonke le midlalo izadlalelwa enkundleni ye-Queen Sports Club esedolobheni lakoBulawayo. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Tanami lo ivela kumuyi umama kaNo ehamba lamagabazi singakaluphethi uhlelo lwethu lamhlanje ke sikhangele bezikhokhela ukuvota kwamapolisa amasocha labanye phansi kohlelo lwepostal voting phambilini kokhetho ukuqhubekile lamhla kulilanga lokugcina abanye besola ukuthi bavota bebukelwe ngabaqhathi babo silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.